manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 10 2019. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu hatiite tisina HB. Manzisa zvatataura. What we are doing to meet the president. Tablets. Abasi nechimwe chamuchada. Saka isusu takaisa HE kumberi shamwari munhu wako waifamba naye isusu tofamba uone zvatingaita.
Madzishe dzinza raivaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe anowirirana kuti hurumende ive pamberi parufu rwava Mugabe. Mutumbi baba Mugabe wotarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana masikati. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inokanzura urongwa hwayo hwekupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva pakaumbwa bato iri kuitira kuti ripe mukana wekuti nyika icheme vaMugabe. Indwe mimwe emisoro ina udzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Kunyanga hazvo vamwe vemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuti hurumende inofanirwa kutungamirira kuvigwa kwavo. Dzimwe nhengo dzemhuri dzinoti dai vavigwa pedyo neguva ramai vavo kumusha kwavo kwazvimba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemadzimambo edzinza rava Mugabe, mambo Kakiza Gombo, avanonzi Gibson Jenami, vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvigwa kwava Mugabe sezvo hurumende ichitungamirirwa nava Emerson Munangagwa yave pamberi pazvose zvichaitwa.
Isusu hatiite tisina HB. Manzisa zvatataura. What we are doing to meet the president. Tablets. Abasi nechimwe chamuchada.
Saka isusu takaisa HE kumberi shamwari munhu wako waifamba naye isusu tofamba uone zvatingaita.
Tafedza.
Saka isusu taura
chizvo. Ndewo hukama vachitambira zvarongwa naichi.
Isusu ndichitakamirira vehukama. Handi ndizvo. Ndisiri kukuudza ichokwadi nhasi. Chamunofanira kuburitsa mumapepa. No, vanhu ava vari kungoita zvinongoitawo mahiro ese. Hapana chitsvapo.
Mambo Kakiza Gombo vati vamunangagwa ndivo vachatungamira zvose sezvo vamunangagwa navamugabe vakapedza nguva yakareba munyaya dzezvematongero enyika vari pamwe chete.
Kozi munhu yanga ari kupolitics.
Handi muri kuona 3 quarters dzemunhu wedu isusu. Anga ari kupolitics. We can't do it.
Saka politics ndo iri kuita zvinhu zvese.
Asi hurongwa hwevakuru uhu hauna kufadza vamwe vemhuri vanosanganisira tete vavamugabe ambuya Josephine Jarija vati havasi kufara nehurongwa uhu.
Vadai vauya kune kumusha kuna baba kuna mai vavo vanoda chinhiro zvichicha vachainga imbo muchi nenda namunangagwa aiwa ngaauye kuno kumusha. Ndoda kuti avigwe kumusha kwedisu kuna pana mai vakapa hakusi mumbori kure kana ndaa kuti netsoka izvinezvi ndikunokedze kuti apa notopasvika pana mai yake nana Bridget varipo vana inosendi varipo. Iro zvacho ndiyanga izomupinza denga. Mwari ega ndiyana mupinza denga. Akamupa chipo chakanga akatakura kudai. Chinodai.
Ambuya Jarija vati kunyange vakamanikidzwa kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba. Vachaita chivanhu chavo kuti vavavige pedyo namai vavo.
Zvinongo zvachizezuru chedu chatichaitawo kana zvapera asi tinoza zvachizezuru chedu tichatorawo ivhu tomuisawo kuno tozoshona yedu nekuti shungu dzake dziri kuti mumakumbo maamai vatu nokuamai vatakavaviga roora wangu.
Imwe hama yava Mugabe, amai Vivian Matibiri, vatiwo vamugabe vanofanirwa kuvigwa kumusha kwavo, kwete kuiro seka muharare.
Isusu taida utotavigwa kuno kuno kuti mhuri yedu yese iri kuno.
Asi imwe hama, amai Gertrude Musarurwa, vati zvakakosha kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba, sezvo vakaviga mamwe magamba akawanda ikoko, uye kuvigwa kumusha kuvaderedzera pasi. Mudzimai wava Mugabe wekutanga, amai Sali Mugabe, vakavigwawo kuhiroseka.
Ndino kufunga kwangu sezvo riri gamba. Vakaiswa kuno kwavanenge vaitakanenge kuderedzwa mishana. Asi vakaiswa kupfuti dzichiriro kaka mune vamwe vavo. Ivo ndiyo vaitaka vachiiswa kune vana vavo.
Vanhu vari kuuya kuzobata maoko kumba kwava Mugabe kwakutama vachiri vashoma zvikuru zvichienzaniswa nechimiro chavo munyika. Vanhu vasingasvikezana vakaungana kwakutama vazhinji vavo vari kuratidza kuti vari kuvinga zvokudya izvo zvakatanga kubikwa nezuro nehurumende uye vachinzwa mumhanzi. Matende matatu akadzikwa pamba pava Mugabe sezvo dzimba dzava Mugabe dzisiri kushandiswa. Vanhu vari kubata maoko ekushaya kwava Mugabe mumba yekubikira yemushakabvu amboya Bona Mugabe avo vakashaya muna 1992. Mutumbi wava Mugabe unonzi uchasvika munyika mangwana asi zuva rekuvigwa harisati rave kuzivikanwa. Vamugabe vakafa svondo rakapera nechishanu muchipatara cheGlen Eagles kuSingapore mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamugabe vakaenda kuSingapore muna kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika Robert Mugabe uchasvika muHarare mangwana masikati uye ndipo pachaziviswa urongwa hwekuradzikwa kwavo. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wedare remakurukota. Amai Mutsvangwa vati pane makomiti ehurumende ari kugadzirira urongwa hwekuradzikwa kwavamugabe.
Vakataura kuti kwakaendwa kwakati vakatumira iwo president nehurumende delegation kuti vauye pamwe chete nemutumbi uchasvika mangwana. Kana wasvika mangwana, makomiti ese ari kugara pasi kuronga vachagara zvakare nemhuri nekuti mhuri haisati yasvika. Kana vagara pasi nemhuri tokupai tozi tinezenge tichikupai burial arrangements acho kuti anenge achizofamba sei.
Pavabvunzwa kuti sei zviri kutora nguva kutaura kucharadzikwa vamugabe, amai Mutsvangwa pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiusiso moyo vati hapana chinoshamisa pane zviri kuitika, vachiti urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa mushure mokunge mhuri yavamugabe iyo iri kuSingapore yasvika munyika. Vati hurumende nemhuri yavamugabe zviri kuronga pamwe chete urongwa uhwu. Ukuwo mutauri wemadzimambo edzinza ravamugabe Mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jenami vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvigwa kwa Mugabe sezvo hurumende ichitungamirwa nava Emerson Munangagwa yave pamberi pezvose zvichaitwa. Ukuwo Major General Trust Mugova avo vakashayawo svondo rapfuura vacharadzika mangwana panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre muHarare. Mune imwe nyaya, hurumende inoti pane zvizvarwa zveZimbabwe 100 nechimwe zvakabatwa nemhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa uye pane vanhu vaviri vekuZimbabwe vakashaya mhirizhonga iyi. Vamwe vati hurumende iri kuronga kuunza vanhu ava nemitumbi yevaviri ava kumusha.
And vashandi ava vavhiringidzwa vanosvika 171 pakati pavo kwashaya vaviri umwacho I'm sure hama dzacho dzasati dzataurirwa then vachabva vachavatazvichanaudzwa kuti ndivanani. Asi hurumende inoi sokuda kwavaita ivo vanhu 171 vasarudza kudai vadzoka zvavo kuZimbabwe. Saka hurumende iri kuronga pamwe chete nehurumende yeSouth Africa kuti tikwanise kuunza maZimbabwens iwaya kuunza kuno kuZimbabwe uyezve tichitakura nemabodies acho evakashaya.
Hurumende inotiwo vashandi mubazi rezveutano kusanganisira vana chiremba vakatobhadharwa mari yakawedzerwa nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana yekuti vabatsirikane, uye nhasi dare remakurukota raita chisungo chekuti bazi rezveutano nemari zvigare pasi kuona kuti vashandi avapiwa mari dzinofadza. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vati vachagara pasi nebazi rezvemari kuona kuti chisungo chedare remakurukota chatevedzwa.
Saka kabineti yedu yashanda nekukasira yato pa instruction yekuti timite newe kuministri yemari kwava mutuli Ngobe. Saka meeting iyo ichaitika tione kuti tingabatsirana sei kuti vawane mari yokuti tigokwanisa kubhadhara mahel anonzi maallowances akamirira zvehutano chete chete ndobatira.
Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa svondorapfuura vachitsutsumwa kuti mari dzavo dzemuhoro adzina zvadzichabatsira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti yakanzura urongwa hwayo hwekuita mhemberero dzekucherechedza kusvitsa kwebato iri makore makumi maviri kubva parakavambwa muna 1999. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti bato ravo raisa mberi urongwa hwaro kuitira kuti vanhu vabatane vachichema vaimbova mutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Vatinotenda nemubvunzo wamabvunza, ndoda kutora mukana uno kuzivisa vese vakateerera pamwe chete nevatsigiri vedu vemusangano mukuru weMDC kuti tapa kuti tinge tichipfudzira mazuva edu ekucerebrata kana kuti kupemberera yatinoti 20th anniversary. Chikonzero ndechekuti icho pachivanhu chedu netsika dzedu nemagariro edu chingevele tinoti ubuntu hazvigoni kuti vamwe vari kuchema imi muchange munenge muchipemberera. Zvoita sokunge muri kupemberera kuti munhu ashayika. Saka nechivanhu chetu sokutaura kwandaita ndozvatsakisa tinge richiisa zuva redu mberi.
Sebato, muchange muri kurufu here hwaamugabe kunenge kwakaunganawo vamwewo nemamwewo mapato?
Sokutaura kwandaita ino inguva yekuchema. Naizvozvo semusangano weMDC tinochema nevanenge vachichema.
Saka urongwa hwenyu hwokuita mhemberero dzekusvitsa makore makumi maviri hwava kuitwa rini?
Urongwa hwedu gungano redu guru tava kuita musi wa28 September mwedzi umwe chitoyo kunongova kumwe chetezve kurufaro stadium Harare. Saka ndoda kuti vese vakateerera vatsigiri vedu vese vagadzirire zuva iri richange riri zuva guru. Musangano wedu wava nemakore 20 kana kuti 2 decades tamufoma. Saka ndinokurudzira vatsigiri vedu vose kuti musi wa28 September tichasangana kurufaro stadium muri muHarare tichipemberera makore 20th.
Vachibaya, manga makazivisa mapurisa kuti muri kuita urongwa hwenyu nemusi wemugovera iye zvino mahuendesa kumberi, mapurisa maazivisa here?
Purosesi yachona ndeyekuti iyo tinozivisa mapurisa mukati memazuva mana kana kuti 4 days. Saka naizvozvo patapedza musangano wedu westanding committee ndabva ndanyora zvakare saorganizer semurongo musangano kuzivisa mapurisa. Saka tichange tichitarisira kuwana mhinduro kutanga kwesvondo rinotevera.
Vanga vari murongi wemisangano mubato reMDC vaAmos Chibaya vachitaura parunhare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vadzinga basa chipanga mazano chavo munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaJohn Bolton. VaTrump vatenda vaBolton nebasa ravanga vachiita vakati vachadoma munhu achatora basa rangari chiitwa nava Bolton svondo rinouya. Mushure mekunge va Trump vazivisa nyika kuti vadzinga va Bolton, va Bolton vabva vatumirawo mashoko padande mutande reTwitter vachiti vakaenda kunoona va Trump nezuro manheru vachivazivisa kuti vanoda kusiya basa. Va Bolton vati va Trump vakati vataure navo nhasi nezvekuda kwavo kusiya basa. Zvino zviri kuramba zvichiomera veruzhinji munyika. Avamuka nhasi vachinzwa kuti mutengo wechingwa wakwira zvakare kutanga nhasi. Chingwa chinonzi chakwira mutengo kubva pamadhora manomwe kuenda pamadhora mapfumbamwe ane masendi makumi manomwe. Mutengo unonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi uchatadza kusvikirwa nevakawanda sezvo mihoro yevashandi iri kuramba iri panzvimbo imwe chete. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mutengo wechingwa mutsva uyu wave kureva kuti mhuri inodya rofu rechingwa rimwe chete pazuva inenge yave kuda mari inoita madhora mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nerimwe chete.
Izvi zvinoshungurudza chaizvo nokuti kana chingwa chakwira kubva pa$6 kuenda pa$9.70 zvinoreva kuti kana tikatisu mhuri inodya lofu rimwe chete rechingwa pazuva toti mwedzi une mazuva makumi matatu zvinoreva kuti mhuri iyoyo inoda $291 kutosvika $300 kuti ingodye chingwa chete pamwedzi. Mukatarisa mari iri kupohwa vanhu haisi kukwira makwirira ari kuita mitengo yezvinhu.
Kukwira kwemutengo wechingwa uku kunonzi kunogona kunge kwakonzerwa nekushaya uremu hwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti chimwe chinogona kunge chakwidza mutengo wechingwa kwekwidzwa kwemutengo wegorosi iro rinonzi riri kutoshayikwa zvakare munyika.
Hatisi chinhu chinokahadza zvikuru takatarisa kuti hurumende yakwidzawo mutengo wegorosi nechibage, asi zvinhu zvichashungurudza zvikuru sei vabereki nevamwewo vanotengatirwa nekuti mari dzekutenga chingwa kunyanya dzemihoro hadzisi kuwedzera. Saka ndoo dambudziko rine vana veZimbabwe rekuti zvinhu zviri kukwira asi mari yekuzvitenga haisi kuwedzera.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sevashandi havasi kufara kwete nekukwira kwemutengo wechingwa chete asi kuti mitengo yezvinhu zvakawanda iyo iri kungokwidzwa muchivande.
Hatisi kufara sevashandi, hatisi kufara noti nemutengo yechingwa chete padi yemutengo yezvinhu zvakati wandei munomu. Taona mutengo yezvinhu ichingokwira tane mwedzi inosvika kana kuti mishanu tichingovimbiswa kuti zvinhu zvichanaka, zvinhu zviri kugadziriswa, mitengo ichastabilizer. Asi pasi on the ground zvatiri kusangana nazvo inyaya yekuti mutengo iri kutokwira chinyararire.
Vamoyo vanoti sevashandi vakanga vambopawo pfungwa dzavo kuhurumende asi zvinoratidza kuti hurumende itsva iripo iyi haina hanya nekuita hurukuro navo.
Isisu tange tambopa pfungwa dzedu panguva yakafuura kuhurumende asi tamboona kuti vakazopinda kwekupedzisira apa vanenge vasina chido chokuterera zvinenge zvichitaurwa nevamwe vanhu.
Zvimwe zvinonzi zvakakwidzwawo mitengo muchinyararire zvinosanganisira upfu, mafuta edzimotokari, mafuta ekubikisa nezvimwe. Kukwira kwemitengo uku kunouya panguva iyo vabereki vakawanda vari kutatarika kuunganidza mari dzekubhadharira vana vavo zvikoro izvo zvavhurwawo nhasi. Dr. Kanyenze vanoti mihuru yevashandi vakawanda munyika yave pasi zvikuru zvekuti kurarama dzangove nyasha. Vanopawo semuenzaniso muhuro wevashandi vemumapurazi Ava vanoti varikutambira madora zana nemakumi matatu pamwedzi. Maria vanoti haina chikuru chaichatenga. Vamwe vanotiwo vashandi vakawanda varikutambudzika zvikuru zvokuti vave kufamba netsoka kuenda pamwe nekudzokera kumba vachibva kumabasa. Vanoti chimwe chiri kuwedzera matambudziko evashandi inyaya yekushayikwa kwemagetsi izvo zvave kuita kuti vashande nguva pfupi pamabasa. Vanoti vashandi vakawanda vave kungoramba vakabatirira pamabasa avari vaine tarisiro yekuti upenyu hungangozonaka mune remangwana. Kusvika hurumende yakwanisa kuwanisa vanhu munyika zvinhu zvakaita semagetsi, mvura yakachena uye mari mumabhanga, vakawanda vanoti rugare rwemakore awana nyika kuzvitonga ucharamba hungori zviroto kune vasina kuhurarama, kuchitu kune vakahurarama zvicharambawo zviri matakadya kare ayo anonzi haanyaradzi mwana. Yasvika nguva kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tsangatiri kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pekushaya kwavamugabe uye kugadzwa kwavo segamba. Halo vamafumo, makadiko?
Ndipa makadiko mama.
Tipewo pfungwa dzenyu nezvatiri kuona makakatano atiri kuona anenge ari kuitika munyika pamusoro penhoroondo yeupenyu hwavamugabe uye zvekuti vachavigwa ku uyezve rini.
Munhu anovigwa kwaanoda komana. Munhu amanikidzwa kuti hanzi unotovigwa kwekuti munhu anovigwa. Mumwe anoda kuvigwa padhuze namai vake. Mumwe anoda kuti kuvigwa padhuze nehama dzake. Saka munhu wemufi ndiye ane final say. Nehama dzake ndo vanotaura zvavanoda pamunhu wavo. Saka kana vakati ivo vanoda kuvigwa vavigeka kumusha kwavo ndoko vanovigwa. Musavamanikidzika kuzi vachazomuka chikoko kuvamanikidza.
Mungati imimi muri kuvarangarira sei vamugabe?
Haindongovarangarirawo semunhu akanga achitungamirira nyika yeZimbabwe aka asi kusi kuti ndovarangarira nezviito zvakanaka. Ndovarangarira nezvavakaita vanhu nekuparadza upfumi hwenyika. Zvinezvi vanhu vari kuchema kubva kwavo vazotiza panguva yavo ivo tinoti takanga tiri mufrying pan. Zvinezvi taamufire.
Gaiti tore kola wedu, tiri kunzwa kuti pana mukoma vari panhare vanga vakamira kwenguva yakati rebei. Halo mukoma Enoch Mupoperi.
Hatingi hangu kana munhu achingonzi igamba ngavangonzi igamba nekuti akaendawo akanorwa hondo akaita zvinhu zvatisingakwanisi kuita. Izvo vamapfuma vari kuti chakazodai chikazodai vakatiza muZimbabwe vamapfuma hapana chavakambokwanisa kuita kuti vanhu vakwanise kusununguka. Vanogara kuno kuAmerica munhu ataitarisira chaizvo kuti semunhu ane mukurumbira anogona kuita make a difference kuZimbabwe but he never did that.
Vamapfuma munoti nezvataurwa namukoma Enoch?
Vari kutaurawo zvavo, handifunge kuti vari kutaura vachiva zvakavakananga. Zvinoita kuti vanhu vabude munyika hazvisi kuti hanzi vanhu vanenge vachityaiwa. Vanenge vachityira mhuri dzavo, mhuri dzavo kuti dzipone. Munhu anogara kwese kwese kwaanoda kugara. Munopanzwisisa? Pasi panapa hapasi pemunhu. Kana ndingada kunogara vanoda kugara, as long as ndisiri criminal ndinobvumidzwa kunogara ikoko. Unoitira mhuri yako kuti mhuri yako irarame. Chezvino vana vangu vakaenda kuchikoro zvanga zvisingafaniri kuitika kuZimbabwe, vakatofunda vakaenda kumayunivhesiti. Ndo zvandaitsvaga izvozvo. Handina kutiza kana kuti hanzi kurwa hondo yacho yamuda kuti ndirwe inoda kuti ndakabvira rini kuimba ndichiimba Genesis vanhu ivava. Hondo yacho yamuda kuti ndiite ndimuda kuti ndibate futi yangu putikai music yangu kaya ndikurwa nayo ka. Handisati ndairegera ka music iyo ndichiri kungoimba nanhasi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Nau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chemawarriors chapedza kuchema kwanga kuchiita mamiriyo nevatsigiri vacho apo charova Somalia mumutambo watambirwa muHarare nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kuchema uku kwasvika kumagumo mushure mekunge chikwata ichi chadambura Somalia 3-1 National Sports Stadium nasi masikati ndoku budirira kupinda magungano emunzira yekuenda kuma 2022 World Cup kana kuti ma group stages. Zvibodzwa zviviri zvabva kuna Kama Billiard nechimwe chete kubva kuna Mashau Munetsi zvapa maOrioles kuti aenderere mberi mushure mekunge Zimbabwe svondo rapera yakarohwa 1-0 nechikwata chimwe chetecho makwikwi aya. Kukunda uku kwaunza mufaro kumamiriyoni vateveri vechikwata ichi avo vanga vachingochema kurohwa rohwa kwechikwata chavo kubvira musi uyo chakaenda kuma 2019 Africa Cup of Nations muna chikumi. Muteveri wemaOrioles vaHwanda Gombera vanoti vari kufara zvikuru nekukunda kwaita chikwata chavo vachitivo vave kutarisira zvakawanda kwete World Cup chete asi mu 2021 Africa Cup of Nations ndokunge vezvifa vakagadzirisa maitiro.
Kufara zvakare zvakanyanyisa zvikurusa nokuti tara kuti zvifa vachibatanidza zvinhu kwora zvinhuva zvezvokujomera jomera vavabatanidza kuti zvifambe zvakanaka seZimbabwe Football Association vanhu isu tiri kufara.
Murairidzi wemaOrioles Joey Antipas ari kufara nekukunda kwavaita asi achiti iye pachiri nebasa guru rinoda kuitwa. Mumwe muteveri wemaOrioles vatenda Jakarta vanoti vane chivimbo chekuti pakasaita gakava pakati pevatambi nevezifa Zimbabwe inokwanisa kuenda kuWorld Cup kuKatar.
Aiwa tinoenda kuKatar zvatopadyo because vakomana vakaramba vachitamba vechirongo yakareba zvinosvika kuKatar.
maOrioles ave kumirira mibatanidzwa yezvikwata yemumagungano ichaitwa neveFIFA kuti vazive kuti vachasangana nezvikwata zvipi kurwira chinzvimbo chekunomirira Africa kuWorld Cup kuKatar. maOrioles haana kutamba mumakwikwi e2018 World Cup mushure mekunge Zimbabwe yakabuditswa makundano aya neFIFA nemhaka yekutadza kubhadhara aimbove murairidzi wechikwata ichi Valinos Mariake Muhoro. Kunze kwe-2022 World Cup, maOrioles ari kukwikwidza zvekare makundano e-2021 Africa Cup of Nations, umo vari mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi kumafainari achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na APM. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yava Mugabe uye zvainoreva kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Madzishe edzinza revaimboye mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanowirirana kuti hurumende ive pamberi parufu rwavamugabe. Mutumbi vavamugabe wotarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana masikati. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inokanzura urongwa hwayo hwekupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva pakaumbwa bato iri kuitira kuti ipe mukana wekuti nyika icheme vamugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.